manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera mbudzi 16 2019 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondi riri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanorwira kodzero dzevanorarama nechirwere cheshuga vanocherechedza zuva reWorld Diabetes Day nhasi muZimbabwe kunyange hazvo zuva iri rakacherechedzwa pasi rose nemusi wechina. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti hapana mutsauko waari kuona pamamiriro ehurumende yevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemaitiro ehurumende yava Emerson Mnangagwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanorwira kodzero dzevanorarama nechirwere cheshuga vacherechedza zuva reWorld Diabetes Day nhasi muZimbabwe kunyange hazvo zuva iri rakacherechedzwa pasi rose nemusi wechina. Musangano wanhasi warongwa nesangano reBlue Circle Voices Network rakabatana nesangano reDiabetes Association of Zimbabwe. Tabata nhengo yeBlue Circle Voices Network muZimbabwe amai Heather Koga kuti tinzwe zvaitika.
Nasaita musangano tanga tichicherechedza zuva reWorld Diabetes Day iro ranga riri kumusi wechina musi wa14 mbudzi saka tazotora mukana uyu semukana wekudzidzisana pamusoro pechirwere ichi saka tanga tinewo nyanzvi dzedu dzatichipakurira ruzivo pamusoro pechirwere ichi
vanhu vatambira zvakadii urongwa hwamanga muchiita uyu nhasi amai Koga.
Handingati vanhu vafara zvikuru nechirongwa ichi vese vatanga takakoka vakawanda vacho vauya vakaratidza kufara zvikuru nechirongwa ichi uye vakasimira kuti vanzwa zvakawanda muchirongwa ichi.
Iro dambudziko rechirwere cheshuga rakamira zvakadii muZimbabwe?
Ndingati dambudziko guru. Ndingati tsvakirudzo yakapedzera kuitwa yakaitwa pane chinguva. Panguva iyoyo zvainzi 10% yevanhu vemuZimbabwe vane chirwere ichi asi that was more than 10 years ago saka pari zvino zvinogona kunge zvatowedzera zvakanyanya saka ndingati idambudziko guru uye vazhinji vacho vatinoona vane chirwere ichi vanenge vachishushikana zvikuru nepamusana pekushaya zivo uye kushaya mishonga kutadza kutenga mishonga nezvimwe zvavanoda kuti vange vachibatsira nechirwere ichi.
Veruzhinji munyika muZimbabwe vane ruzivo here rwakakwana nezvechirwere cheshuga ichi?
Ndingati mukuona kwedu vanhu vazhinji vachiri kuda dzidziso yakawanda zvikuru pamusoro pechirwere ichi. Vazhinji vanotorarama vainacho vasingazive kuti vanacho uye kunyange vanoziva kuti vanacho pamwe pacho vanenge vasina ruzivo rwakakwana rwekuti zvinombofamba sei uye kuti vangabatsirika nesei.
Zvii zviri kuitwa amai Koga kuitira kuti munyika munge mine ruzivo rwakakwana nechirwere cheshuga?
Tine masangano mamwe anodzidzisa nezvechirwere ichi sezvakaita seyo maDiabetes Association atinawo nekunyange mamasangano akaita sana MSF vaya vanonzi Doctors Without Borders ane maproject mamwe avari kuita pamusara pechirwere ichi uye muzvipatara nemumakliniki vanoita atinoti maDiabetes Clinic asi tichiri kuti pari zvino pachine basa rakawanda richiri kuda kuita pane vanhu vazhinji vasati vawana ruzivo kana rubatsiro saka zvakawanda zvichiri kuda kuramba zvichiitwa pamusoro pechirwere ichi.
Semunhu ane ruzivo rwakadzama pachirwere ichi zvii zvamunotarisira kunge zvichiitwa munyika?
Ndinotarisira kuti pange paine dzidziso yakawanda kupfuura zviri kuitika izvi. Vanhu ngavave nedzidzo yekuti chirwere chinofamba sei. Tichine mamisconception nemamyth akawanda ekuti vanhu vanenge vaine zvavanofungira pamusoro pachirwere ichi. zvisiri chokwadi nezvimwe zvisiri chokwadi chakakwana. Uye zvetino tachikumbira kuti kana hurumende nemamasangano kana nevezveutano kana pane zvinokwanisa kuitwa kuti vanhu vange vachiwana mishonga yakakwana, nekuti ndorimwe dambudziko rukuru. Vanhu vazhinji havasikwanisa kunge vachitenga mishonga inodiwa, kunyangwe nezvimwe zvinodiwa zvakaita kana zvekuzvitesta shuga dzavo, kunyangwe nezvikafu zvakafanira zvavanofanira kunge vachidya. Zvinhu zvichiri kunetsa vanhu vazhinji.
Munhu anorarama nechirwere cheshuga anoda mari yakadii pamwedzi kunge achikwanisa kunge achizvibatsira nemishonga?
Ndingati hangu pari zvino handikakwanisi kupa figa chaiyo nekuchinja-chinja kwaita mari dzedu munguva pfupi yapfuura. Asi anoda mari yakatotiwoo, nekuti panoda chikafu chakafanira, panoda mishonga, vamwe vanozvibaya neya inonzi insulin, vamwe ndo vanoda mapiritsi. Panodawo zvekushandisa zvakaita semaglucometa nematesti zvekuti munhu anenge achichitesta kuona kuti shuga dzake dzakamira sei kuti akwanise kunge aine chekuita pamusoro pazvo.
Munoona here nyika kuburikidza nehurumende iine chido chekurwisa dambudziko rechirwere cheshuga riri munyika iyi?
Ndingati hangu chido tinochiona nemapurogiramu anenge achiitwa, asi susu chichemo chedu ndechekungoti dai zvatiwedzere pane njacho, nekuti as it is tiri kuona vakawanda vachiri kushushikana, vakawanda rubatsiro rusati rwasvika kwavari.
Nengo ye Blue Circle Voices Network muZimbabwe, amai Heather Koga, vachitaura vari parunare, vari muHarare. Imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice, vatendai Ruben Mbofana, vanoti havasi kufara nezvakaitwa nenhengo dzeZANPF idzo dziri mukomiti yeparamende inoona nezvemari. Nhengo idzi dzakatadzisa musangano wekunzwa zviri kuitika panyaya yeSakunda Holdings, iyo iri kunzi yakapihwa nehurumende mari inodarika mabhiriyoni mashanu emadhora ekuAmerica zvisina mvumo yeparamende. Asi mumiriri webhoera Bohera Central muNational Assembly vaMatthew Nyashanu vanoti vakatora danho iri sezvo MDC isiri kucherechedza mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa, nokudaro ivo havasi kuzocherechedzawo vatendai biti sasachigaro wekomiti iyi.
Our position as ZANPF MPs is that Honorable Biti is also in the presidium of MDC, and these are the guys who are instructing their MPs to boycott parliament when the president is coming into parliament. And it was seen yesterday that no MDC MP attended parliament. So we made a decision as ZANPF MPs in that public accounts committee that we cannot proceed until we are given a directive by CSR.
Mumiriri weBohera Central muNational Assembly vaMatthew Nyashanu vachitsanangura danho ravakatora kuti sei vasiri kucherechedza vatendai biti sasachigaro wekomiti inoona nezvemari, sezvo bato reMDC risiri kucherechedzawo vaEmerson Munangagwa semutungamiri wenyika. Asi vamufana vanoti havawirirani zvakaitwa neZANPF uye havatambire zvikonzero zvakapiwa nebato iri nezuro.
Maita hezi atoto, sekuona kwangu ndinoona kuti zvinodzorera shure zvikurusa basa reparamende, nekuti kana tichiona makomiti akadai sana Public Accounts Committee yavabiti nemamoma na Legal Committee nemama komiti ese eparamende neparamende pacharo ipati yeexecutive ndakashandisa yeaccountability system arms of government yedu yemuno muZimbabwe, such that legislature inofanirwa kuve iri nhengo yenyika ino yehurumende ino inoremekedzwa. Saka kana takuona pakuitika zvinhu zvakadai zvekuti pane vamwe vanotadza kuti kushanda kweparamende kuenderere mberi, tinoona zvichiendesa shure kubudirira kwenyika yedu.
Munoona sei kuramba kwenhengo dzeZANPF dziri mukomiti yezvemari kuti nyaya yeSakunda Holdings inzwikwe dzichiti hadzicherechedze sachigaro wekomiti iyi vatendai?
Ini handitenderani neku tsanangura kuri kuita vanhu vezanupf maMP ezanupf ari mupublic accounts committee. Bato reMDC pakutanga parakati haricherechedzana Nangagwa semutungamiriri wenyika, rakatanga kuboikota vasingaendi kana pakavhurwa paramende mwedzi mishoma yapfuura kana nezvimwewo zvakaitika. Hatina kuboona vachiita matiribida vari kuita. Vaiuya kumakomiti wavo, vaiuya kupublic accounts committee mufunzo mkuru unoda kubvunzwa kuti sei nezuru chichanga chanyanyo shamisira kuti zvizoitwa nezuru kuti MDC makati hamucherechedzi president saka isusu hatichacherechedziwo vatendai bete semukuru wepublic accounts committee tiri kuona pane nyaya inodzimka yakadzama kukunda izvozvo haisi nyaya yekusacherechedzwa kunoita MDC vamunangagwa inyaya yekuti kwanga kwadanwa vanhu vari kuzikanwa vanofungidzirwa nenyika yese kuti vane kubatana vane kushanda kumwe nevakuru vekuru vemuno munyika vakabatana nezanu PF vanodyidzana nezanu PF vesekunda saka takamboona kutendai biti nepublic accounts committee vakave nenguva yakareba vachiedza vachizama kuti vakuru vakuru vekambani vauye kuzotsanangura mibvunzo mikuru yekuti mari dzakakurisisa mabhiriyoni emadhora aenda kunana command agriculture nekumwe kwese akaenda kupi akashanda sei zvakapirwa sei asi nguva dzese dzavainzi vauye kukomiti ikoko taingoona pachingoitwa dzimwe tsanangudzo dzisikanzwisisiki masvondo kana svondo rapfuura ero havana kuuya zvinzi mukuru wacho esakunda haasi munyika tumirai mbvunzo yakanyorwa asi nezviro ndo patinozoona vakuru vemashefu yese esakunda avapo saka toti vanga vauya nemwoyo wese here wekuti vada kupa uchapupu kupublic accounts committee kana kuti zvanga zvatorongwa kare kuti uya henyu hakuna tiri kuzogoitika uko rekuti vezanu PF vati kufungidzira kuti vari kushanda nesakunda nemakateo wakadaro kuita zvinhu zvisina kutarukana vave vatitadza kuzomira pamberi pepublic accounts committee kuti zanu PF yanga yatoronga kuti tichaondomora zvinhu zvese zvichaita kuti musangano uyu usaine mberi saka pachirumu tinotongoiti sabotage handioni zvine chekuita nedanho rakatorwa neMDC rekuti handicherechedzi vamunangagwa kana kuti vamunangagwa kana vakapinda muparamendi tinge tisipo aiwa isi totozviona izvi zviri zvebato rezanu PF rakatogara pasi rakaronga kuti vamwe vedu ava vekusakunda tida kuti tivapirire hatidi kuti vamire pamberi pepublic accounts committee hatisi kuda kuti vapindire mibvunzo ichabvunzwa ipapo ndokuona kwedu asi taiona kuti dai vari vanhu vanoda kuti zvinhu zvibude pachina pasave nekufungidzirana kwakawanda komiti yaifanira kugara pasi because nyaya yesakunda ine mamoo nyaya dziri kungobuda-buda dzakawanda dzinoda kutsanangurwa dzinoda kubuda pachina kana munhu akachena unotyei kuenda pamberi pemakomiti akaita sepublic accounts committee hopa uchapupu hwako hopa umboo hwako hocheneswa zita rako hapana chaunobva
mukuru wezvirongwa musangano rezimbabwe network for social justice vatendai ruben mbofana vachitaura vari parunhare vari muharare Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti hapana mutsauko waari kuona pamamiriro ehurumende yeyambo vemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe nemaitiro ehurumende yavaEmerson Mnangagwa. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitoreswa mhiko yekuva mutungamiriri wenyika mwedzi uno makore maviri apfuura vaEmerson Mnangagwa vakavimbisa kuti vaizogadzirisa ukama hwezimbabwe nenyika dzekumavirira uye kuona kuti kodzero dzemunhu wese dzaremekedzwa asi mukuru wezimbabwe human rights ngo forum amai Blessing Gorejena vanoti ongororo yavakaita inoratidza kuti hapana shanduko panyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu mumakore maviri vamunangagwa vari panyanga amai Gorejena vanoti kusaremekedzwa kwekodzero kwatonyanya munyika vachi tibumbiro remitemo yenyika harisi kuremekedzwa
ende semaonero edu isusu kunyange zvazvo pakaita kushanduka kwehutungamiri munyika yedu panyaya dzekodzero dzevanhu hatisi kuona pane shanduko yakanyanya shanduko yatiri kutoona ishanduko yokuti kuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu kuri kutotadza kugadziriswa zvakanyanya kudarika makore mapupi apfuura ataiona bumbiro redu remutemo rinenge ratokandwa neparuvazhe nehurumende iyi haisi kutombotarisa zvakanyanya zvainokwanirwa kunge ichiita maringe nekuti mutemo yenyika inokosheswa sei uyezve kana kuri kunzi panoda kuiswa mitemo zvatiri kuona zvemasie zvematatutory instruments izvi zvii zvinofanirwa kunge zvichiitwa matanho api anofanirwa kunge achiitwa
amai Gorejena vanotiwo kupambwa kwevanhu munyika kuri kuwedzera asi pasina matanho ari kutorwa nehurumende kuona kuti vari kuita izvo vasungwa nemutemo.
Kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu zvinofanana nemaabductions atiri kuona aya, isusu tiri kuona kuti zvatonyanyisa kudarika zvatanga takatarisira, ende zvinhu zvinotishungurudza zvikuru nekuda kwekuti hurumende yacho, kunyange zvazvo nyaya idzi dziri kuripotwa kwavari, hapana danho ravari kutora kuti tikwanise kuziva kuti ndavanani vari kuzviita, uyezve security yevanhu yakanyatsokosheswa here, kunyanya-nyanya vanhu vanomiririra kodzero dzevanhu atinoti mahuman rights defenders aya.
Amai Gorejena vanoti hurumende inofanirwa kuremekedza bumbiro remitemo yenyika zvakazara kuitira kuti kodzero dzevanhu dzichengetedzwe. Mukuru weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anzeli Mumagaya vanoti hapana chachinja panyaya dzekodzero munyika.
Tinoona kuti zvazvina kusiyana, hapana kusiyana nokuda kwokuti mudzi wacho ndomwe chete, vamunangagwa ndo vaishanda pamwe chete navamugabe, saka mucharangarira kuti tisati tane ku vanhu vaidziviswa kumacha kuita mademonstrations, tisati taita ku vanhu vaidziviswa kutaura zvavanenge vachida kutaura maringe nemamiriro enyaya, mamiriro anenge akaita upfumi hweZimbabwe, muchiri kutondera kuti vanhu vaitandaniswa, vanhu vachipuwa, vachikandwa mategats mazuva amugabe, tisati taana ku. Saka tiri kuona kuti zvinhu izvozvo ndo zvimwe chete zviri kungopfuurira mberi.
Mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaenergy Mutodi vanoti hurumende iri kuremekedza bumbiro remitemo yenyika iro rinopa kodzero kuvanhu vose, asi vaMutodi vanoramba mashoko ekuti hurumende yavamunangagwa haisi kuremekedza kodzero dzakasiyana-siyana.
Hurumende iri kuremekedza kabumbiro remutemo ratinaro rinoti kodzero dzevanhu dzinofanira kuremekedzwa, riri munonzi Bill of Rights. Saka kodzero idzodzo dzakasiyana-siyana dzinosanganisira right to life. Kodzero yekuti munhu ararame inoremekedzwa zvikuru muno. Ndosaka izvozvi saka mitemo inoiti kana munhu atongerwa rufa urayiwe. Munhu nemunhu ari dungamunhu, ndiye ane simba rokuzvichengetedza upenyu hwake. Ndosaka muchiona kuti tino vanoita masuicide vanodzungira avo, vamwe vanomapoizeni, vamwe vachizvidonedza vachifa. Tadza kuremekedza kodzero yako semunhu. Kuinda pademonstration panoitwa kuratidzira, pachiuya vanhu magungano nemagungano vane zvinangwa zvakasiyana-siyana, wozviisa panjodzi yekuti upenyu hwako hunoguma wadimudzirwa panzira. Harisi basa rehurumende kuchengetedza upenyu hwemunhu, hazvipira kuti apinde pakuratidzira kune mhizhonga.
Kunyange hazvo vaMutodi vari kuti hurumende iri kuita zvose zvinodiwa mukuremekedza kodzero dzevanhu, vakawanda vari mumasangano anorwira kodzero dzevanhu vanoti hurumende yavamunangagwa inofanirwa kusunga dzisimbe munyaya yekodzero, yoona kuti mauto nemapurisa anoita basa rawo achiisa kodzero dzeveruzhinji pamberi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi tiri kutarisa isu zviri kusangana nemadzimai kwapera makore maviri, apo takaona vechiuto vachitaura ivo kuti vakange vari kuda kugadzirisa zvinhu munyika, uyezve vaida kuti vabvitse matsotsi avaiti anga akatenderedza vaiva mutungamiri wenyika panguva iyoyo vaRobert Mugabe. Pane zvasanduka here paupenyu hwemadzimai munyika? Tichange tiri kutaura namai Hilda Nkomo vari kuBritain naamai Linda Masarira Kaingidza vari kuZimbabwe. Totanga nekunzwa kubva kuna amai Hilda Nkomo. Amai Nkomo, mungati pane zvasanduka here pane zviri kutarisana nevanhu munyika pari zvino?
Tisimazve hapana chasanduka. Tatomerwa neupenyu. Ndofunga chakanga chingodiwa nemasoja ndechekuti ivo vaitewo takeover kubva kuamiwa. Ndofunga ndozvavaida, nokuti zvino tikanyatsocherechedza zviri kuitika munyika, kwete kuti havasi kuzviona. Vari kuzviona Tatitarisa ikuti vanhu vatambura sei. Hakuna cheshe zvino mari zvinonzi dzawanikwa murodi. Mari ingabuda here kuenda kublack market isina vanhu vaiburitsa vari mukati imomo.
Semadzimai zviri zvamungati imi zvanyanya kukuremerai zvamungade kuona zvichigadziriswa nehurumende?
Zviri kutishunguruza zvisingaite kuti saka nyika yedu yochiitwa sei. Nokuti taifunga kuti pavaita takeover vachiti vabvisa vamugabe zvanyanya zveuori. Hapana munhu akambosungwa. Anongoenda anongoenda kumakosi dzongotsikwa tsikwa kuti dzichiri kumboferesetwa. Saka tiri kutoona kuti nyika yedu hapana kwatiri kuenda. Nokuti vari pamusoro ndo vakutsikirira vari pasi. Vari pasi makatsikirirwa. Kana pasina mumwe munhu azokuzviva iwo. Itangofirawo ipapo ndokuoma kwaita nyika yedu ikoko. Zvinonyanya kutirwadza yezvine izvi ndechokuti zvipatara zvavharwa. Dzidzo yevana vedu yezvine izvi hapasina. Vana vedu kwakuti hospital, zvikoro zvese zvatopoona kuti hapasisina kana pekutangira upenyu. Ndokufa kwataita nyika yedu nokuti maticha nhasi haacharadzidzisa, havari kufa nenzara, havana mari dzavari kupiwa. Madoctors havana mari dzavari kupiwa. Toya kumanesi ndizvozvo kureva kuti takudzokera here zvana mbuya nehandana akagubiza vakaramba izvozvo kuti iye zvinezvi munhu anonzi woenda kunotsvaga mushonga yechibhoyi kana kuti woita sei vakuenda kumaprofita.
Aiwa, tinotenda chaizvo, muve nezuva rakanaka. Regai timbonzwa kubva kuna amai Linda Masarira Kaingidza vebato reLead vachitaurawo maonero avo pamusoro pezviri kuitika munyika.
Sekutanga chandinoona chakasanduka nyaya yemagariro edu mukati menyika ino. Takatinyanya kutarisa nyaya yefreedom of expression nezvekuyana kana kushanda kwemapato mukati menyika ino. Ichitarisawo semunhu aindinyikidzirwa kodzero dzake kunyanya nenyaya yekutaura zviri mukati memwoyo kana mukati mepfungwa nguva yamugabe, zvaityisa fani kuti munhu utaure zvaunenge uchifunga kana zviri mukati memwoyo yako kana kuti kupikisa hurumende iripo. Kwaitika zviitiko ichi makore maviri apfuura, vanhu vari kutaura zvavanoda vakasununguka vari pavari. Zvichitarisawo zvakare mainteractions emapolitical party nguva yaya yamugabe, maiona kuti zvoni mapolitical party acho vaitaurawo zvavo, but vaitaura vaine kakutya. Mazuva vanhu vakapombonoka kutaura zvavanoda pavadira. Tikatarisa zvakare election yatakaisa last year, vonona I think paelection period hakuna bato rakasangana kana nekurohwa kana nekuurayirwa vanhu sezvataiona nguva yamugabe. Ndopositive hombe yandinonyanyoona kuhurumende iyi yavepo vamugabe vaenda.
Asika, pane vamwe vari kuti upfumi hwenyika huri kuramba uchienda kumawere. Pane zvamungataura here pamusoro pemamiriro akaita upfumi pari zvino?
Machallenges mazhinji achiripo. Takatarisa maringika noupfumi hwenyika, pachiri nedambudziko guru rinoda kuti rigadziriswe. Takatarisa zvakare uori ungava huri muhurumende, ungava huri mukati mevanhu. Ndopandinoona pasina politika uyo tigore kugadzirisa izvozvo. Kana hurumende iripo isati yagona kugadzirisa nyaya yeuori, handina kwandiri kuona tichienda, nekuti tino ramba chikavira mberi asi tichidzokera shure.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Hilda Nkomo uyezve naamai Linda Masarira Kaingidza kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iyo zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvegadziriro yevarimi. Takanangana nemwaka wekurima wa 2019-2020. Muhurukuro yedu tabata mukuru werimwe remasangano evarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union, vaJeremiah Tevera. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu, vaTevera.
Naita basi.
vaTevera, tati timbonzwawo kubva kusangano renyu nezvegadziriro yemwaka wekurima. Tiri kuona nguva yekurima yakwana, vamwe vari kuti mvura yanonoka, vamwe vari kuti mbeu nefotereza zviri kudhura nezvimwe zvakasiyana siyana. Zvii zvamungataurawo sesangano?
Ya chokwa dimko majonga zvino zvacho hazvina kunyatsomira zvakarinda. Mitengo yakakwira zvisina kamboona. Tarisiro yemvura yakanaka iri kuita mbijana mbijana ichikamuka. Pairi kunaya iri kuparadza zvirimwa kwani kune vanga vane zvirimwa zviri paivhu. Umwe haisi kunyatsonaya nemwero wokuti mbeu dzinogona kudyarwa dzichimera. Kana watadza kuwana kumera kwembeu kwakanaka zviri kuoma pakuti mbeu yacho unenge wamboitenga nemari kuti ukwanise kuva yatadza kumira iyi inotori hondo chaiyo kumurimi womuzimbabwe. Saka varimi vanga vane tarisiro yekuti mwaka uno unogona kunge wakanaka kubvira pane zvaitaurwawo nevanovheneka seneka muchadenga. Asi tagiriro yavo zuva nezuva rekudarisa iri kuvhiringidzwa nezvakaoma zvakawanda zvandataura kumashure.
Pane zvirongwa zvakaita seSmart Agriculture iyo yaizikanwa nekunzi Command Agriculture, koitawo Presidential Input Scheme. Varimi vari kukwanisa here kunge vachibatsirikawo kuzvirongwa izvi?
Semakore ese mukoma dzonga isusu sebandiko rakamirira varimi gredi yakanyanya inenge iri yokuti murimi paanotengesa mbeu dzake obhadharwa zvakanakawo mari yake achiwana nenguva. Munhu ane mari yake yekutenga zvinhu ane mukana wokuronga zvinhu zvake nenguva, haazopindi muzvirongwa izvi asina chaakabata. Saka dambudziko ratiri kuona nderekuti urongwa hwehurumende hwakanaka, asi panguva yahwauya hazvisi kunyatsoti gejegejye nemarongere emurimi kana kuti neurongwa hwekurima. Maprogiramu akaita seiwaya anomhanyirwa nevanhu vakawanda. Pane maprocesses anoda kuteedzwa zvinobatanidza nyaya yemapepa anoda kunyorwa, mahofisi anoda kushanyirwa kuti ungondivisisa wozoshanya futi ikoko uchindoita zvakatanangurwa kuti uteedzere. Hazviitike nezuva rimwe chete. Kufamba kwemuzimbabwe kwakudhura. Mahofisi acho nemabhanga acho haasi padyo napadyo kuti zvinhu zvinoitika kumurimi zvakanyoreka. Saka rinotori dambudziko rimwe riripo iroro, nokuti vanhu vari kurasikirwa nemari pakufamba, vorasikirwa netaimu kana kuti nenguva vachifambira zvese.
Kouyawo nyaya yezvekurimisa, tinoona vamwe vanorima nematarakita vanenge vachida dhiziri, kwoitawo vamwe vanorima nemombe kana nemadhongi. Tiri kunzwawo kuti kune dambudziko zvakare riri kuti zvimwe zvipfuwo zviri kufa munzvimbo dzakasiyana-siyana. Zvii zvamungataura pamusoro pedambudziko iri?
Dambudziko iri riripo uye harina kutanga zvaro nhasi, asi gore rino rakati nyanyi kuoma pakuti yatinoti draft power pachirungu yayo ikavhiringwa mombe idzodzo dzinoshanda pabasa remumunda dzikafa nezvirwere. Zvareva kuti murimi akamurirwa zvinomubatsira. Mafuta ekurimisa kune vane matrekita kana vanoda kuhaya ari kudhura, uyezve haasi kuwanika nyore. Saka zvese izvi zviri kungoomera murimi.
Shoko ramungasiyira varimi vakateerera pane inonguva?
Varimi mumwe nemumwe ngaabate zvinobatika nguva iyoyo. Tisamanikidzire kuita zvetisingakwanisi kuzoriritira mwaka wese. Mukawa akwanisa kutenga fertilizer inokwana hekte, chishandisai mbeu yepahekte kwete kukudza kudza munda, nekuti munozviwanzira sora, munozviwanzira basa. Tandisingagoni kuzowana gohwo rinoenderana neizvozvo. Asi ngatirambei takangosimba, nekuti kurima ndiko kunosimudza nyika yedu.
Maita basa zvikuru vatevera, tinotenda zvikuru.
Tatenda mukoma dzonga.
Manga makateerera kumukuru werimwe remasangano evarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union vaJeremiah Tevera muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Tombotarisa zvabuda mimitambo yenhabvu nhasi. FC Platinum 0, Highlanders 0. Ngezi Platinum 0, Chapungu 0. Chicken In 1, Wange 1. Tel 1, 1, Triangle 0. Herendals 2, Mushowane Star 0. Nayo, zvabva kumitambo, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube.
kwakuyizika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wola mugela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 16 kuLwezi 2019 muKipstube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu bayakhala ngomongameli Emmerson Mnangagwa osefikisa phose iminyaka emibili ebusa.
Mnangagwa izana lokhu angenayo akulalutho olushintshileyo, utshintshe emlonyeni. Hhayi emlonyeni sibili, angakutshela konke uvukuthuthu uyele ekhaya, but isimo yiso esiza kuphikisa.
Kodwa amalunga ebandla leZANU-PF athi kumele uZulu abekezele.
Asiphele ukumnika ichange. Ithiwe zincane kakhulu ukuthi ngabe sithi kona sesingabona umahluko omkhulu baba. Amathiwe nganakho ngalona, Rome was not built in one day.
Ubikwa ukuthi icele leZANU-PF elibizwa ngokuthi iGeneration 40 selilungiselela ukuncintisa uhulumende kaMnangagwa.
iZANU-PF ekhona ukuthi sisebenze. Ayesazi i-40 asingathi ayesazi ukuthola kancane.
Iba indlala isithwa lesenzima abantu emathebeleni South. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abantu abaningi bayakhala ngomongameli Emmerson Mnangagwa osefikisa phose iminyaka emibili ebusa ilizwe leZimbabwe. Mhlaka 16 kuLwezi ngomnyaka ka 2017 ibandla leZANU-PF abalwa impi yenkululeko. Ibutho labantu abanengi babefuna ukuthi owayengumongameli ngaleso sikhathi uRobert Mugabe athiye umsebenzi. Wayesegonjolozelwe libutho uMugabe kodwa esithi kayindawo. Wagcina esuka embusweni owangenake esikhundleni leso kwaba ngumongameli Emmerson Mnangagwa, wathembisa ukuthi uzaguqula okuningi okwakusenzakala elizweni. Abantu abaningi bathi uMnangagwa kenzi kahle. Omunye wabalombonolo uNkosazana Sikhathele Nyathi osehlala kwele Botswana.
Mnangagwa izana lokhu angenayo akulalutho olushintshileyo, utshintshe emlonyeni. Hhayi emlonyeni sibili, angakutshela konke uvukuthuthu uyele ekhaya, but isimo yiso esiza kuphendukisa. Bona ngani sisapota kakhulu amabandla aphikisayo singaphandle and singayi uyavota, so lokhu kube sokusidlisa ngoba abantu abasekhaya noma lungakuxoxa labo bakutshela ukuthi bona babona ku-right ngoba anti phela babe bevuka bezihlalele ekhaya. Angitsho ukuthi bonke bayasapota, but abanye bangkhona bakutshela ukuthi ku-right ngoba phela nxa ngivuka ekhaya ngizihlalele ngizigwejisele igrosali every month ibuya ngisidla, sasa futhi ngivuka ngizothela umlilo igrosali ibuya ngizidlela, angiboni inkinga ukuthi ngingaze ntshone sithi hayi kubi, angiyiboni isiyile iproblem yangikhona. So ngokubona kwami asizameni. Wena ngani singayenze enye iplani engcono yokuthi ngoba abanye uyavota bayehlulwa yimali. Abantu bayehlulwa zimali uhambe ekhaya besiyavota. Abanye njalo bayehlulwa ngamaphepha. So lanxa singacela nje ukuthi abakwanisayo ukusicelela ukuthi abasemazweni akhatshana njenge-Europe bavote bekhona ngani. Kwenze ukuthi sibone ukuthi okuzayo okuye siyehlulayo sibili kahle kahle kuyini. Because ngibona ngani into eyehluleyo kathisi emavotini la esivulekile ukuvota ku-Facebook singayo uyavota ekhaya.
Imibono yakhe isekelwa ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcweti kwezombusazwe ezimele yodwa.
Umongameli u-Emmerson Mnangagwa usebe esikhundleni sombuso okweminyaka phose ibe mibili. Wenza izithembiso ezimbalwa, uthi yena uzalalela uZulu lokuguqula impilo yabantu. Wathi yena iZimbabwe ilungele osomabhizinisi ivulekile. Kodwa namhlanje nxa sikhuluma amafactory alokhu evaliwe, imisebenzi hatshi kayibonwa, amaphephandaba nemisakazo kaZulu kulokhu kusezandleni zeZANU-PF, amalungelo akaZulu ayabhidlizwa, abatshengiselwayo kumbe ngapha bayabotshwa, bayadutshulwa kumbe ukuxotshwa emsebenzini njengamadokotela. Kanti pho-ke umbuso omutsha ungaphi?
Umnumzana Dan Moyo okubandla le-MDC elikhokhelwa nguNkosazana Dokozani Khuphe ule mibono efanayo.
Umongameli welizwe leZimbabwe
umnumzana Emerson Dambudzo Mnangagwa akalalo ulwazi noma icebo lokuthi athuthukise isizwe seZimbabwe kusukela ekuhluthuneni kwakhe umbuso ngo-2017 lapho athumela khona amasosha ukuthi akhiphe uRobert Gabriel Mugabe. Ayikho nje into esesiyibonile aseyenzile o esingathi ulolwazi lokuyenza engatshintsha isimo seZimbabwe.
Abanye abanjengomnumzana Collins Banda bathi kungcono uhulumende kaMnangagwa akhulumisane lamabandla aphikisayo ukwenzela ukuthi kulungiswe okuhluphayo eZimbabwe. USibanda uyakhala kakhulu ngesimo somnotho elizweni leZimbabwe lokunye okuthiyeneyo.
Indaba yombusazwe ayisiyo ndaba yokuthi ukuthi ngiyami ngedwa, iyashewa, iyanikwana, kunikwana amacebo ngoba icebeni lalo engxenye kayisilo elila muntu oseceleni kwami la. So siyahlala ndawonye njengabantwana bekhaya sibone ukuthi lokhu esifanele sikwenze sikwenza hlanganisa amakhanda sivumelane. Phela kuqakathekile ukuthi kusibe lokuthula, ukuthula kukhona asitsho ukuthula lokhu okubandezelweyo okwenkani. Ukuthula kufanele kubuye nje okwemvelo ukuthi sisuthisekile, siyasuthiseka ngombuso okhona, siyasuthiseka ngalokhu esiyikho khona. Kathesi uyangikhola ukuthi lo muntu sika ngokuthi ukuthi uyasuthiseka.
Kodwa ke umnumzana Joseph Juma webandla leZanu PF uthi abantu kumele babekezele.
Asifuni ukumnika ithanda. Ithiwe zincane kakhulu ukuthi ngabe sithi khona sesingabona umehluko omkhulu baba. Amathiwe nganakho ngalona Rome was not built in one day. Kulula ukudilinga indlela baba kaTheki. Kodwa singathi akuyakhe imithe futhi siyazi ngathatha isikhathi eside. Asibekezeleni sinyamezele.
Akwaziyo ukuthi uhulumende kaMnangagwa uzavuselela umnotho welizwe leZimbabwe okhanya usuguqa ngamadolo. Abadala bathi sizayicela isivuthiwe.
Yesike singena kolunye udaba khona manje. Ibandla leZanu PF lithi akumelanga uZulu asekele amalunga ecele lebandla leli awe-Generation 40 okhanya engani asevuselela ukuthatha umbuso welizwe leZimbabwe. Omunye walabo abakucele leli umnumzana Sevia Kasukwere kubikwa ukuthi ufuna ukuncintisa kukhetho lukamongameli oluzayo. Abasekela uKasukwere basebenzisa ubulembu beTwitter ukuthi bakhankase ngaphansi kwesihloko esithi hashtag Tyson wabantu. UKasukwere walile ukukhuluma ngodaba lolu. Kasenelisanga njalo ukukhuluma nje labanye bakhe abagoqela usikamfundo uJonathan Moyo lomnumzana Patrick Zhuwao. Ababalika eZimbabwe ngomnyaka ka-2017, ibutho lisusa owayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe esikhundleni. Ibutho lalithe uKasukwere lamalunga e-Generation 40 yiwo ayesebusa eZimbabwe hashi umongameli Robert Mugabe wayesegugile. Ibutho lathi abantu laba babesenza ukuganga okumangalisayo. Ngaleso sikhathi kukhanya engani babefuna ukuthi umnumzana Sydney Sekeramai athathe isikhundla sikaMugabe. Isikhulumeli sebandla leZanu PF umnumzana Simon Khaya Moyo usanda kwethula umbiko othi iGeneration 40 yisitha sikaZulu. Kambe kutshoni lokhu? Ukuze sizwe okuningi sixoxele umnumzana Malaki Nkomo webandla leZanu PF.
IZanu PF ekhona kunye-discussion ayesabi i-40 ngathi ayesabi ngitshona kancane. But amazwi abe ekhithwe yisikhulumeli sebandla lethu ubaba uSK Moyo yikubana atshengisa abantu ukuthi laba bantu angabe bekuzama khona ngokwakho akusebenzi ngoba izolo yibo abantu abaphambanise ukusebenza okuningi sikhangela imisebenzi yabo sekuma-ministries yibo abantu abayenze imizwe labanzima ngaleyo ndlela yikho akutsho ukuthi laba bantu bayisitha sabantu. Ungazi ukuthi khona iZanu PF ekhona kathesi ekhokhelwa ubaba uEdi Mnangagwa iyabesaba. Sikhulumele ukuthi kuwenza kwabo yikho esithi esingathi bayizitha zabantu.
Kodwa siyabona ukuthi phela kwele Zimbabwe umuntu ulelungelo lokuthi ayenza okufunayo nxa efuna ukuthi ancintise ukhetho lethu ezinjalo. So manje-ke i-G40 iyabe ivinjelwani kulapho?
Sikuthi iyavinjwa kodwa khane nemthi yibo phela abantu kade bekuZanu PF yayizolo. Yibo futhi njalo abantu abenza ukuthi ilizwe libe lokunzima lobe sikukhangelelile. Njalo zikhangele ukuthi bona bathe besezikhundleni bebezama yiphi imizamo yokubana bakhiphe abanye abantu kusukela abantu abawuhulumende zikange ndifuthi njalo labantu abaseka njene indlela beyibakhipha ngayo yikho okusuke kwaphambanisa ngaleyo ndlela thina siwabona ungani vele okobesilwa ngendlela engasikuthi khona bona balwela abantu but balwela ezabo izikhundla ekade belazo ngayizolo.
Kodwa-ke nxa sesikhangela kuyiwa phambilini siyabona ukuthi abantu ababeku-G40 lalaba babusa lamhlanje bayafanana nje, akula mehluko nxa abantu bekhuluma. Akunjalo-ke baba Inkomo.
Akunjalo iqiniso elikhona ukuthi nje abantu abantu lapha ufuna ukungena singathi ukungene singabe sikwenze embusweni singaphansi kwababa uyizini nakaza singene kunabantu abayizinezitha eziningi kakhulu ezenzela ukubana ukuthi babone ukuthi ongabe kufanele ukuthi kuthengiseke ebantwini ukuthi ubaba umnakazi uyenelisa bona babe funa ukuthi kungakhanyi ukuthi kuyaphumelela ngezinye indlela singathi vele badikela okuningi phambi kwendlela ekababa uyidini nakaza kodwa esiyitho ukuthi upresident nebandla lezamkeni sizaphumelela kuphela noba unokuyisiba okunjani.
Pho-ke manje njengoba kuzokuthiwa laba yizitha zabantu abasoze abantu be-G40 bechaywe ngabanye abantu,
hayi ibandla lezamkhefu alikhuthazi ukuchaya abantu zokuba nje ukusenzela abantu ningabalandeli kuphela nje hayi kwakuthaya kafotiwatapa akithi umuntu lelungelo lokuthi ayenza kuchaya njebesesikwenzele ukuthengisela abantu ukuthi hayi laba bantu abayi-G40 laba labantu labana abayizitha likhumbula ukuthi izolo benzeni lokuhlukulumeza kade bekwenza abantu izolo phambi kwabantu phambi kwamarani zade ebizwa laphana kuthiwa ama-interface wathi zidlala singakhali ukuthi abantu bade bedisisa njani ngaleyo ndlela nama-ministries wadelana njani yikho kuphela phela esikutshoyo asitho ukuthi bangayicaba kumbukuthi izampiefu libandla elingakholelwa ekutshayeni abantu ayisikho lokho.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga lebandla lezanupf. Sixoxe laye esefilaphosi esabelweni seMatheron South.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlelwa mshweshwe, lamlela nampa wafuwe mvula. Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe.
Okwamanje sike sikhangele okwenzakala esabelweni. Izakhamizi zezansi emandebeleni zithi zibhekane nendlala embi njalo umumbu esezuwuthola ovela kuhulumende uphehliwe. Izifuyo lazo ziqhubekela phambili zisifa ngenxa yendlala. Walbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi esiqoqe lazo zithi umangoyisela leziko emakhaya ngoba zingenelisi ukuthenga ukudla ezitolo ngenxa yentengo ephezulu, kodwa umumbu eziwuthola phansi kohlelo lukahulumende uphehliwe. Unkosikazi Athalia Ndlovu isakhamuzi seNtebe uthi basala lo mumbu omlutshwane ngemva kokulahla ophehliweyo ongeneliyo uqeda inyanga eyodwa.
Indlala inkulu kakhulu lo nyaka, akulanto erayithi. Abantu nezifuyo konke kuyafanana. Loba la ehulumende zama ukuletha okuwamangamasakalokho komumbu kubuya kugcwele idoti vele kokuthi uyakhipha amagogo kwamabili kuphela. Kuzima sibili indlala yelo nyaka sibilayo.
Amazwi akhacizelelwe ngunkosikazi Maki Moyo isakhamuzi semawane oleminyaka okuzalwe ngamathumi ayisikhombisa lantathu othi phezu kokuba umumbu uphehliwe bathwala nzima ukubhadala indleko zokuthwala lowo mumbu.
Iyamangalisa indlala imbi kakhulu ngoba vele kasilalutho kusukela noma benalala siwahola amanye siwahole ebolile siwakhiphe sipepe uyesuzigogokela ilodo elinye lonke amabele onke ebolile ngoba nxa ungela mali isaka lakho liyathatha liphomoya. Manje mina ngingugogo nginje ngayithatha nje.
Umamoyo ugcizelele wathi ngaphandle kodubo lokudla babhekane njalo lo dubo lokusilela kwamanzi esigabeni sabo.
Ukuthi singathi siphila kusemaphandleni hhayi ngoba le damu amanzi esiwanathayo lidlana lerusi siwakhepha edamu phakathi edamu phakathi edamu kanye nezikayenza imithombo kunathi sinkomo banathi sidleke mbuzi sibe lathi sesithelela ingathi sifakalapha echavele eserusini avela kulabuhle mawane lapha ngoba noma sikhangelisa zawuthoka uyifile ngendlala.
Izifuyo kanye lenyamazana zendle lazo zibhekane lendlala kulesi sabelo ngenxa yokutshabalala kwamadlelo lokuzilela kwamanzi njalo sezedlula inkulungwane ezilithumi inkomo esezibuleyo indlala ezansi emandebeleni. umnumzana Shepherd Ncube Ntepe uthi simo sendlela sibi lonyaka njalo sethenga isikuba ukuze ahlenge inkomo zakhe.
Drawuthi yalo nyaka izima kakhulu, ngiyazama ukuncedisa inkomo ukuzinika istokfeed nokuzinika utshani, ngihlanganisa utshani lwestokfeed namahlanga kwezele ukuthi zizame ukuthi zithole amandla lesawudu. Hayi, isimo sendlala sikhulu kakhulu vele lo nyaka esayidini lezifuyo, ngokuningi vele zifile zibulawa lindlala, la manzi ahlupha futhi.
Sinesakhamuzi seNtepe umnumzana Collins Banda uthi kuyadingeka ukuthi izakhamizi zithole imfundiso yokulondoloza imvelo, ikakhulu ngalesi sikhathi sokuguquka komkhathi eseclimate change ukuze kwenqatshelwe indlala.
Kalezi kunje seyizulu lingani, enye imbangela nje ukuthi i-deforestation eyenzakalayo inkulu kakhulu. Ukungcola ukwenzakala phandle lapha esingathi i-pollution kukhulu kakhulu, kusilama plastic ongawabona lapha utshaya luvali ukuthi njengoba egqibeleka phansi ama-pastures lokwenza singathi amadlelo ezifuyo zethu ayaphela, ngoba lapho ukugqibela khona ama-plastic onke lawa kusoze kube khona ukuza kumila futhi.
Ukhansila kawa 13 umnumzana Miklas Ndlovu uthi ngenxa yokuthi uhulumende kala mali yokusungula inhlelo zokuphathisa zulu emaphandleni, iningi lezakhamizi selisungule inhlelo zokusigebhela imigodi yamanzi.
Sengilolunye uhlelo njengokhansela endwenzayo ngikhulumisana lezakhamizi ukuthi zizibonele ukuthi zigebhe imigodi. So far ngithengilaphana ema-11 ngeviki ephelileyo, ngathola abangale khona line bathe bala imbuzi imize ngu-34 bathi bafuna ukuzithengisa bagebhe imigodi yabo. Abalaphana ehangwa bathi bona baka-contribute ama-R1,000 each ngu-27.
Sethula uluhlu lokubuthaniswa lokusetshenziswa kwemali kahulumende ibhajethi ka-2020 ngolwesine. Umphathi ntambo ezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise ukuthi uzakhupha izigidi ezedlula ikhulu zamadola 128 million ezasetshenziswa ukwakha idamu le-Causeway elikhangelelwe ukuthi liqede udubo lwamanzi emaphandleni eGwanda. Uphinde wathi uzasebenzisa ibhiliyoni elilodwa lamadola ukudingela uzulu ukudla elizweni lonke jikelele, ngoba iningi libhekane lendlala. Izulu liqalile ukuna kuleviki endaweni ezijeneyo osekulethe ithemba kuzakhamizi. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseNtepe ngu-Albert Ncube.
Sonke isikhathi sabaswazana silosithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Dorcas Sibanda, ilunga ledale lephalamende ekubandla le-MDC njalo ekukomithi yaleli dale ebona nenhlelo zemali i-finance committee. Sicubungula umnotho welizwe.
Ngiyabonga kakhulu. Siyakhumbula ukuthi sizivumisa from 1980 saba le mali esasithi ngeyethu currency from 1980 to 2009. Khonapho sifika ukuthi sifike ku 2009 yayilokho iyengezwa ukuthi kathe sisokuso kuprinta ama $50, kathe sokuprinta ama $100, sokuprinta ama $500, sokuprinta ama $1,000, kwaze kwacela sokungasakwanisi nokuwabala amazero akhona sokungama quintillion. Kwatshintshani? Akula into eyatshintshayo. Okwayenzakalayo yikuthi lawo maquintrilioni lalabana babesithi sesevile ipension, sikhuluma nje sebengabantu abahluphekayo abaselalutho abaselalutho lokubamba, lalabana abanye abathengisa inkomo besithi wathi ngithenga inkomo yami ngizangigcina kusasa izangigcinela abazukulu abantu abami abasebenzithi lokubamba. Pho kathesi sesilungise enye icurrency, kumele sikhangele imbali. Imbali iqakathekile, ngeke siyibalekile. IZimbabwe uhulumende lo khona uhlala esithi sengilungise inye icurrency, sengilungise inye idola, esenza ama worthless currency. Sike sasizakala sesisebenzisa i-US dollar, sesisebenzisa i-rand, sesisebenzisa i-Botswana pula, lokuthi bakusidobhelani khonokho good news. So bazathi khathe sebelungise inye, sisuke kuzimdola saya ku-bond note, saya kuma-quintrillion lawo, saya khathe sesikuma-RTGS kakusi-parties. Ilizwe nxa lisiba le-currency, lisiba le-mali, asike
kange umzekeliso wabamarandi irandi lokhu kuthi ngazalwa imali sicwe irandi likhona khathe sezenze ndomzukulu angaze ngizwe ukuthi alitshintshiwe kumbe lizivukele lingama kwintrillion liloko lithenga ngendlela elithenga ngayo mina kususela ngizalo irandi lokho liqinisa kanti awu ethulehla litshintshitshintshwa isekelwa ngani imali phela kumele ibe lolutho elisekelayo eyabe ithengiswa izinto eziphuma phandle zithengiswa ziletha elizweni i-foreign currency kwenzela ukuthi ethi icurrency layo ihlale iqinile thina silane sikuthengisayo ukuze ayenze izidola leyo ihlale iqinile iZimbabwe yonke jikelele.
Khona ukuswelakala kwemali lokhu kuphatha njani abantu esigabeni zabo nxa lifika kuma-constituencies enu lapho abantu bahlezi njani?
Ngikhuluma kunje i-disaster sihlobo sami. Ngikhuluma kunje ngikhangela lawo nokuthiwa ngama-child headed families ngikhangele lalo ugogo osetshiyelwe abazukulu not etshiyelwe abazukulu ngoba abantu baye eGoli etshiyelwe abazukulu ngoba sebebhubhile abantwana abazukulu sebeselele ugogo ugogo kala plan ugogo ungakhala ipension yakhe uhola kumbe $20 i-RTGS leyo umthovo uyimalini ukuthi ahambe eyithatha ithukele iyimalini impuphu iyimalini singakhuluma khangela kuma-constituencies kuyesabeka kuyesabeka okunokumangalisayo lalaba ababelayo imali yakhona ivuke ekhathesi nayo kayisathengi lutho noma kade ugcinile usithi hhayi mina senza usebenzisa imali yami sengiku-pension kayisathengi lutho sikhangele lo hulumende wakhona akula action ayithathayo kumbe mhlawumbe kabakwazi kumbe mhlawumbe kabangeni ebantwini ukuthi babone ukuthi abantu bahlezi njani kuma-constituencies lapha bona babelokho begijima lezi moto ihamba up and down bengaxoxisani nabantu ukuthi babone otherwise yi-disaster kuyesabeka okwenzakalayo la elizweni abantu kabasela lutho abantu sebexakile not ukuxaka kokuthi ufuthi ube nomzimba omncane but ukuxaka kokuthi uyaswela lokuthi udleni abantwana bazabe belokho bekhala and ikakhulu abadubeka kakhulu ngabomama ngoba umntwana uyabe ekhalela umama ukuthi mina ndizawudlani sabhekana nemali zama-school fees sifuna ukuthi abantwana bethu bagqoke sifuna amanzi sifuna amagezi konke khona kukwesi sikhathi sisele nemali yokuthi sibhadale
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Dorcas Sibanda ilunga ledale lephalamende ekubandla le-MTC njalo ekukhomithi yaleli dale ebona ngenhlelo zemali asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu ke sithandekile Mhlanga sike singeneke khona manje kuhlelo liphuma le ndaba lishone le ndaba silokhe sikande.
Lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshone le ndaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo ntombazana odabuka eZimbabwe kodwa ehlala eSouth Africa lapho asecula khona ingoma ezimnandi.
Ngelela balaleli nabalandeli obingelelayo nguladi
ongasitshela ukuthi udabuka kuphi njalo usulesikhathi esinganani uhlala eGoli
siphuma kwelaseZimbabwe esigabeni seKezi eLubango. Well, ngicabanga sengileminyaka elishumi lanye ngikwele South Africa. Thank you.
Siyazi ukuba ubucula umculo kamasikandi kodwa ukhanya ngani usuguqulile lapho usuyehlukile. Uhamba njani?
Okay, angeke ngithi ngawuyeka umasikandi, ake ngiyibeke kanje. Namanje ngisawucula umculo kamasikandi, akula nto engayitshintshayo. Ngingathi ngibamba zandla zombili umasikandi ne-afro pop.
Ingoma zakho osuzethulile zingake njalo zikhona oziphekayo na njengoba sesilanda ikhefu leChristmas?
Nginengoma engikhiphile manje ethi inyama yembongolo. Ngisapheka njalo ezinye ukuze ngigcwalise igalade lami le afropop.
Akusileke ngamasithane ngengoma yakho engitshale ukuthi wayiloba kutheni njalo kujongeni.
Okay. Ingoma le sinyama yembongolo, the time ngibhala yazi bengikhumbula kudala amatshe esancwebeka bekuwumdlalo ebethanda ukuwudlala kakhulu sisakhula. Yayithi inyama yembongolo khetha omthandayo. So ngithe uma ngena e-studio ngabona-ke kungcono ukuba ngicule kwalowo mdlalo lowo ngoba kwasemandulo usikhumbuza kudala plus futhi kunothando, ingoma yothando. So ngakubona futhi ukuba into ezothakazelelwa yintsha futhi nabadala. So ya ngicabanga ukuthi sizatho ukuthi ngibhale le ngoma leyo. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga Mandlovu, sikufisela inhlanhla kuhambo lwakho lwezomculo.
Sikesiboneke ngamafutshane kwezemidlalo yeCastilla Premier Soccer League endaweni namuhla. Iqembu leHighlanders libe nguthikile ubhanqa 0-0 leFC Platinum. Kweminye imidlalo efanayo, Tel 1-2 Triangle United 0, Chicken Inn 1 Wange 1 Rentals 2 Moshoane Stars 0, Ngezi Platinum 0 Chapungu 0. Ngakuhlukane wothi sikhangeleke indaba ebesikhokhela namhlanje. Abantu bayakhala ngumongameli Emmerson Mnangagwa osefika isapho se iminyaka emibili ebusa, kodwa amalunga ebandla leZANU-PF athi kumele uZulu abekezele. Kubikwa ukuthi icele leZANU-PF elibizwa ngokuthi iGeneration 40 selilungiselela ukuncintisa ukhetho oluzayo. Abantu abaningi bakhala kakhulu ngendlala eMatoreni South. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje. Wolivalisayo ngu-Kip Stubeng City, asidibaneni ngesikhathi esifanayo kusasa.